manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Food Program inoti nzara yowedzera mumaguta nemadhorobha emuZimbabwe. Mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yepamusoro akadzingwa basa nezuro okumbira ruregerero. Tichakupai zvabuda kubva kumitambo yenhabvu yekosafa cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti uwandu hwevanhu vasisina chekudya huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya mumaguta nemadhorobha emuZimbabwe sezviri kungoitikawo kumaruwa. Uwandu hwevari kuda chikafu muguta reBulawayo wawedzera kubva pavanhu vanodarika zviuru zana nemakumi masere nechimwe kana kuti 181,308 gore rapera kusvika pazviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezviviri kana kuti 272,804 gore rino. WFP iri kuyambira kuti zvinhu zvichatonyanya kuita manyama amire nerongo sezvo chirongwa chaive chekubatsira vanhu nemari yekutenga chikafu mumadhorobha nemaguta chave kusvika kumagumo. WFP yati yasvika pamhararano sezvo chirongwa chekubatsira nemari chave kusvika kumagumo panguva iyo vanoda rubatsiro vave kuwandisa. Vanhu mamiriyoni mapfumbamwe muZimbabwe vanonzi vakatarisana nenzara inotyisa gore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga.
Ichokwadi kuti mumaguta muri kukwira urombo zvakati nyanyei nenyaya yekuti chaienderwa kumaguta kare kuenda kotsvaga mabasa. Iye zvinezvi zvino maindustry edu haasi kukwanisa kuabsorba vanhu kuti vange vari mumabasa. Vakwegura vedu vakarasa tsika yaisoitwa kare.
Itsika ipi Reverend Matonga?
Yekuti munhu akanga aritaya anoenda kumusha. Vazhinji vedu vari kuramba varimo mumadhorobha imomo nekuti havachada upenyu hwemumaruzevha. Zvichida nekuti havadi kushanda nesimba kunoitwa mumaruzevha. Vazhinji vavo munozoona kuti vanenge vachitaya kuita mavhenda.
Pane dambudziko reya.
Zvavanotengesa zvacho zvinoda kutengwa nevanoshanda. Saka kana vanhu vasiri kushanda and everybody else is a vendor pachimana chenyu ipapo, chance yekuti iwe ugotengerwa inenge iri shoma. Zvinochinetsa manje nepamusana pekuti World Food Program yacho iri kutoti program yanga iri kupa inonzi cash for food kureva kuti vanhu vanenge vachipuhwa mari kuti vaende kozvitengera zvekudya kana kupuwa mavoucher. Chirongwa ichocho chiri kuuya kwamvura yacheka makumbu.
Izvi zvinorevei?
Zvaane dambudziko kuti vagara vangu vachitobatsirwa vacho nevanga vasiri pachirongwa vese vakuda rubatsiro. Saka nhau iyi yakaoma ende inonoti isa pakaoma muikonomi yeZimbabwe.
Nechikonzero chei?
Nepamusana pekuti panorongwa inonzi cash for food iyo inenge ichibatsira zvekare maindustries kuitira kuti awane vanhu vanenge vachitenga, kureva kuti mamwe emacustomers evanhu emashops anenge akuita mashoma kana kuti anenge asisina mari yekutengesa. Zvinoreva zvekare kuti zvakunoaffecta manufacturing industry iyoyo yacho yatiri kuti haina kunyatsokusvika pakati nakei.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vari parunare na Blessing Zulu Studio 7 vari kwamurewa. Tatumira mubvunzo kumunyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi Zimbabwe yakatoisa chikumbiro chekuti inoda mari inodarika mabhiriyoni matatu kana kuti US$3.3 billion kuti ibatsire vanhu vari kuyaura nenzara. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa zvavo kuti hapana anofane nzara asi kuwana rubatsiro rwekupa vanhu kunenge kuri kunetsa nekuda kwekuti masangano akaita seWFP awandirwawo nevanoda kubatsirwa pasi rose nekuda kwehondo dzakawanda dzasiya vakawanda vave vapoteri. Vaimbo vamutevedzeri wegurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro vaSimelisizwe Sivanda vakadzingwa basa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vanyora tsamba kuruzhinji vachikumbira ruregerero nezvavakaita. VaSivanda vanonzi vakaudza mukuru wepachikoro cheClonmore Primary kuBobby mudunhu reMatevelerand North kuti adzinge basa mumwe murayiridzi wechidzimai ainge aine zita rechipiri rechishona. Maituro avo aya akashorwa zvikuru nemasangano anomirira varayiridzi kusanganisira Reprogressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ achiti kutyora kodzero dzemurayiridzi. VaSivanda ndo mumiriri weBobby mudare reParamende. Vamwe vanhu vekumateveleland vave nemakore vachikurudzira hurumende kuti ipe basa varayiridzi vanogona rurimi rweIsindebele zvikuru vanodzidzisa vana vadiki. Asi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro.
Deployment yeradzidzisi muchikoro inofamba zvakanaka chaizvo. Tinototi kana tisati tato deploya murayiridzi kuti aende kunharaunda yaanzi awana basa, anotombozamiwa kunzi zvechokwadi anoziva here rurimi rwaamai vevana vaari kundodzidzisa ikoko. Izvi zvinotoitwa pamaeducation offices, zvoitwazve pamaofisi epublic service commission. Kana zvazoonekwa kunzi haazveshuwa azvaka kodzera munhu iyeye ndopa anozoendeswa kuchikoro chinenge chakanangana nebasa raanenge awana.
Saka hapana mikana yekuti vamwe vanonyepawo kuti ini ndinogona chishona kuti aendeswe kwamurehwa iye asingachigoni.
Mikana iyoyo haiwanike nekuti unotomboshedzwa wotobvunzwa nechishona chacho ichocho wotombotariswa kunzi zveshuwa unochigona here chishona cheECD wotobvunzwa bvunzwa nemaofficers edu eministry of primary secondary education nema officers edu eku public service commission. Ve primary and secondary education normally vanenge vari pa district uye vanenge vakabatanawo ne ku public service commission vanenge vari pa ma district office.
Saka vari kutaurawo kuno vachitudza kuti kwedu kuno kune vasingagoni mitauro vari kuzvitora kupi izvi.
Pane vamwe vanenge vachingotiwo uyu kuda akakukurira kuno asi isusu mutemo wedu hauzvekuti wakakurira ikoko here. Ndinokwanisa kunge ndisina kukurira kuchipinge asi ndichireketa chindau zvinomwisa mvura ndinobvumidzwa kuenda kundorayiridza ana ekuchipinge achionzwa zvandei ndichotaura asi ndisina kumbobvire ndakurira ikoko. Uye ndokwanisa kunge ndingoriwo munhu anotobva kure kana Hurungwe asi ndochodzidzisa kuchipinge nekuti chindau chacho ndinee ndechichireketa.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi Ivans abatawo munyori mukuru wesangano reAtuz vaRobson Chere.
Tichisangano tine danho rakagara takatora uye tichiisa kuhurumende kuti mukutorwa kunoita varayiridzi vachipinda mabasa varayiridzi chirongwa chechokutorwa kwemabasa kupindwa mabasa varayiridzi chofanira kuitirwa mumaprovinces akasiyana-siyana zvichireva kuti vanhu vanenge vachitorwa vachipinda mabasa kungava kuprovinsi mashonalend east kana kuti wayo kana kupi ino tovizi shimenge chini wali kwa nangwari wanu wanende kana nezimu shimenge chivimu mzimu macho ni umomo ni malande jishaura chai mchauro wacho ni uye zimu jino vikano zarafana na nema kutu za niko umomo ya tino tikarikura macho ni
ndiyo mafambiro ajiri kuita ere mumatunu mamgeru
andi zo shivipo shaka chini kuzo hata akushanga na nema tambo zile kutu mura ilizi anu kandwa kana kuna ino zimu ingawe pangu ino chauro chitonga asimura ilizi arenga asimura kwa nchi chitonga asimura ilizi arenga asimura dambi zile shakare ni kutu akanda kukone kutu muru weze kama aga kena ane ya chida saka anu zile ita nene jazu na basi katuru kutu shunguru zwao kane kutu anga zaka itika ku zimbo ya anu upa ya anu kwanza anga achi wana basi
asuwa nekuneta kuneta ku wana mabasa munyika mazulano muna azongo ye ndi cherokba awanzi kwa kutikunu diwa mune
urumende ino fara nge chende sa wanu kuma basa kwa ane kwa achi basi chendra na nezu niwa ukoko
izo nzira ze bazi rezwe dzidzo dzinenge dzichifanirwa wa kufamba sei kugadzirisa nyaya idzi kana dzichinge dzava kuitika sezvo tazoona zvoitika izvi
guruka tare hurumende rakatevedza mwero pakuzopinda muzvikoro rowanikwa rotuka murairidzi nekuti murairidzi munhu atoropa dambudziko yatinoti victim rowanikwa otukwa zvekare apa tichiziva kuti iwo makurukota hurumende ndiwo anofanira achigadzirisa izvi kwaaita kunge vachienda kudistrict education office vachiingenza ministry of primary and secondary education nepublic service inoti izava mabasa uchaona kuti aiwa apa pane mishimechi yakati dai mamusha kuprovinsi yakati muchaga anenge achienderana nevana vane mutauro wakaenderana nemuwo
munyori mukuru musangano revarairidzi vekumaruware Atuz varobson chere vari parunare muHarare naIvan Sininga Studio 7. Vemapato anopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende mhosva yekumbunyikidza kodzero dzavo zvakanyanya pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa munyika mwedzi unouya. Vechidiki kunyanya ndo vari kuti vave kugara vakabatira hana mumaoko. Hurumende pasina kupa umbowo inoti pane vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Musi wa 16 mwezi wa pera, nengo dzechimwe chikwata Citizens Coalition for Change makumi masere kunyanya dzechidiki dzakasungwa nemapurisa dziri pamba pemutungamiri wadzo vaJameson Timba kuAvondale muHarare. Nengo dzeCCC idzi dzaiita musangano wekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child kudare dzakabva dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Avasi vezvimatongerwo enyika chete vari kuti munyika maberekera ingwe. Chikoro cheBeacon Hill Primary School kuPlumtree chakarambidzwawo kuita mabiko ekutsvaga mari manheru zvichinzi nemapurisa zvino hazvina kugadzikana munyika. Mumwe weavo anoti akatyorerwa kodzero dzake vhiki rapera murume wechidiki akumbira kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Maxwell Bamusi sezvo achitya kuzvikanda mukanwa mamupere.
Ndakasungwa ne Thursday musi wa 27 June mutown muHarare. To cut this long story short, I had to sleep mumasaus. On negotiation yekunzi, since they are akori ripo, unokasira uenda kuchi kukoti mangwani. Mumasaus macho, taingoroa, chisundwa, mangwana acho makuseni, once all right, furafuti kompite yako, fane wafara kusecha wepana, that's all right, chumpai fine. And at the close of the day, I ended up having to pay $30, which was not supposed to have been paid.
Havasi vose vasiri kufara nezviri kuitwa nemapurisa. Mumwe mudzimai wechidiki anogara muHarare Rumbidzai Mpofu anoti kune nhunzvatunzva dzinoda kuonererwa kana nyika ichinge iine zvirongwa zvikuru zvakaita semusangano weSADC.
Ma opposition political parties anosponsewa kuti vaite mademonstrations kuti vakwanise kuti vanoita sekunge muno munyika hamuna zvakanaka zviri kuitiwa nebato riri kutonga.
Kutaura kwamuzvare Mpofu uku kunotsoropodzwa naTapiwana Chechiriga wechidiki anoshanda nesangano rakazvimirira reHill Zimbabwe.
Hurumende ngaisiye vanhu vataure murugare murinyararo dzingava nhunha dzavo nokuti kukana vanhu vane nhunha kunyange maringe neSADC pachayo vanotenedzwa zvakare kuzvitaura nokuti constitution yedu inobvume vanhu kuti vataure pavanoda zvavanoda kune wavanoda. African Charter chayo on Human Rights inotenedza zvakare kuti vanhu vataure zvavanoda.
Zvava kutyisa kuungana muguta reHarare muri vanhu vanodarika vashanu sezvo muchigona kusungirwa mhosva yekuungana pasina mvumo yemapurisa. Izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika kutyisidzira veruzhinji kuti vasasimudza misoro kunyange kodzero dzavo dzikambunyikidzwa. Asi kunyange zvakadai zvichiitika, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoramba kuti pane kumbunyikidzwa kweveruzhinji kuri kuitika apo nyika yatarisana nemusangano weSADC Summit.
Tokazviona sese chikura fa tinongotiwana taionererwa musoro ungaita mai mwenzi pamba vaiona kuonerwa kwaita mwana yeye. Asi vabereki vakangwara vaikatora vokaenda navo kuseri vokashwapura kuti kadzikambi. Kunonzi muchishona chedu imbwa inorwerwa paguyo.
Vamwe vezvematongerwo enyika vari kutyira kuti nekuda kwekuratidzira kwakaitwa nevechidiki vekukinya svondo rapera vachiramba nyaya yekukwidzwa kwemitero, hurumende yezimbabwe ichatowedzera kumbunyikidza vanhu. Kuratidzira kwevechidiki kwakaona vanhu 20 vachiurayiwa nemapurisa, kunyanya vechidiki, kwakamanikidza mutungamiri wenyika iyi vawilliam ruto kudududza paurongwa hwavo unonzi waizoomesera varombo uhu. Nyanzvi inoongorora nyaya dzevechidiki uye vakamboshanda nesangano reUnited Nations Federation of Youth Associations vaMacleo Mapfumo vanoti hurumende yeZimbabwe haifaniri kunyararidza vanhu kana vaine zvinyunyuto.
Chinoneka ndechekuti veruzhinji vakaudza mapurisa kuti vari kuda kuratidzira vanonyimwa mvumo yekuita izvo. Kana bumbiro remitemo richitendera kuratidzira, vanhu vanorambidzirei? Asi ivo nerimwe divi dai ivo vacho vanoda kupinda mumigwagwa vachiratidzira vaita izvi kwete kuzoita mhirizhonga nekukanganisawo vamwe vasinei nekuratidzira kwavo.
Musangano weSADC uyu uchaitwa mwedzi unotevera muno muHarare uchaona Zimbabwe ichitambidzwa chimuti chekutungamira gungano remubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica iri kwegore. Chigaro chekuvasa chigaro weSADC ndechemadzoro sezvo chichingotenderera kunyika dzose. Asi veruzhinji munyika vave kuti dai musangano uyu waitwa ukapera kuti vaone zororo sezvo gadziriro yacho yave kutyora dzimwe kodzero dzavo ukuwo migwagwa yakawanda ichivharwa. Hurumende yeZimbabwe yakatomboyambirwawo neUnited Nations kuti inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu zvikuru vanoda kuratidzira murunyararo. Kodzero iyi iri mubumbiro remitemo renyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanomirira America kumusangano wenyika dzakabudirira kunyanya Mineral Security Partnership vanoti China iri kushandisa nzira dzekutengesa chicherwa checobalt zvisina kunaka muDRC kuti mutengo wacho urambe uri pasi zvakanyanya nyika iyi isina chainowana. Asi kambani yekuChina yeCMOC iri kuramba izvi. Cobalt inoshandiswa kugadzira motokari dzechizvino zvino dzisingashandisi peturu kana diesel zvinosvibisa mweya wekufema kana kuti electric vehicles. Vakuru mubazi rezveutano muGaza vanoti mauto eIsrael auraya vanhu vasere muguta reKhan Yunis. Pangopera zuva rimwe chete Israel yati vanhu vabude muguta iri. United Nations yashora zvaitwa neIsrael ichiti kumanikidza vanhu kuti vabude muguta iri kunoreva kuti hakuchina kwekupotera mudunhu rose reGaza. Israel inoti yabhomba nzvimbo yakakandirwa maguta ayo zvombo zvemuchadenga nechikwata cheHamas. Apo kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yepamwedzi mumwedzi uchangopera wachikumi yakadzikama kusvika pa0.0%. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe riri kuzvirova dundundu richiti izvi zvakaunzwa nekuda kwematanho aranga richitora ekudzikamisa upfumi hwenyika kubva mumwedzi waKubvumbi pakaparurwa mari itsva yeZig. Nyanzvi mune zveupfumi varichipanga mazano chagavhuna weRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti mitengo yezvinhu haina kukwira muna chikumi nekuda kwekuti mari itsva yeZig iyi yakauya nekudzikamisa mitengo.
Mari yedu yeZig nekuti yakatsigirwa nemari yekunze kwenyika negoridhe yaunza dzikamiso paZimbabwe, endi ndozvinongotaridzwa nezvabuda pachikero chemutengo wemari, pachikero chemutengo zviwanikwa muZimbabwe.
Vagwanyanya vanoti chiri kunyanya kufadza ndechekuti kudzikama kwemitengo yezvinhu uku kwaitika panguva yenyika iri mumatambudziko enzara, zvichireva kuti zvichasiya mhuri dzakawanda dziine mari yekutenga zvimwe zvadzinoda.
Hongu hatisati tasvika hedu, asi zvinongotitaridza kuti kumberi kwatiri kuenda uko kune chaedza.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara Vano tishaka kosha kujekesa kuti munachivabvu inflation yaitove muminus. Zvichireva kuti mitengo yezvinhu yakatokwira munachikumi.
In terms of my USD, monthly inflation yatoderera kusvika pa minus 2.4% muna June. Then muna May yanga iri pa 0.1%. Asi takatarisa on an annual basis, inflation in USD yakwira kusvika pa 3.8% muna June, ichibva pa 3.5% muna May. Saka icho vari kuti hongu economy yedu yava highly dollarized. Asi kana measure inflation or both in terms of US dollar, in terms of mazig, ne kusanganisa ma US dollar ne mazig kutingechewana a blended inflation rate.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishandawo vari kuBritain, muzvare chenaimo yemutamba sere, vanotiwo mitengo yezvinhu inogona kunge isina kukwira muna chikumi kana zvichienzaniswa nachivabvu, nenyaya yekuti vezvitoro vanogona kunge vakanga vakagara vakakwidza mitengo yavo zvakanyanya nechakare. Saka tingati here zigi yaunza kugadzikana munyaya dzemitengo yezvinhu kwagara kuchitsvagwa nenyika kwemakore akawanda adarika aya. Muzvare mutamba sere vanopesana nemaonero aya.
Aiwa, hazviite kuti titarise nguva diki diki nekuti zigi yakauya tingati kupera kweApril ndopakatanga kusekileta mari yezigi. So hatingashandisi zvinhu zvaitika panguva ye 2 months kuti titarisire kuti saka zvakutorevere kuti zvinhu zvagadzikana. So tinenge tichiziva kuti mukufamba kwenguva by kana tatosvika kana kuti kuna September zvinhu zvichange zvashanduka nemashandukiro asina kunaka muZimbabwe. Nenyaya yekuti ikonomi yedu haina kugadzikana, haina zvinhu zvinoipa kugadzikana, hatina resilience muikonomi medu.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat yakazivisa svondo rapera kuti inflation yepamwedzi yakaderera kusvika pa 0.0% muna chikumi ichibva pa 2.4% muna chivabvu. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa mutongo wedare repamusoro-soro reSupreme Court wekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevamwe vatungamiri venyika yeAmerica havafaniri kuendeswa kumatare edzimhosva nekuda kwezvinhu zvavanenge vaita vari muhofisi zvinoenderana nebasa ravo. Asi dare iri rakati matare epasi anokwanisa kutonga nyaya dzinenge dzanzi dzakaitwa nevatungamiri venyika dzisinei nemabasa avanosungurwa kuita vari muhofisi. VaTrump ndo vakakwidza nyaya iyi kumatare mushure mekunge vapomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga musi wa 6 ndira 2021 vachinzi vaida kurambira pachigaro mushure mekukundwa musarudzo navaJoe Biden muna 2020. VaTrump vatambira mutongo uyu asi vaBiden vanoti mhosva iri kupomerwa vaTrump inofanira kutongwa nematare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Iyo zvinoreva ndezvekuti papa nenyaya yanga iri Supreme Court yanga ikaendeswa ichida kudzidza nyaya dzeimmunity kuti vaTrump here vanokwanisa kutongwa nenyaya dzavo dzavari kupomerwa kumatare ari kuzasi uku. Saka Supreme Court yakataura kuti vaTrump vane immunity panyaya dzavakapara vari president, ende uyezve vane immunity zvekare panyaya dzavakaparawo vave former president. But zvaitaura Supreme Court ndezvekuti zvavakapara vari president vane inonzi absolute immunity, meaning to say kuti havatokwanisi kutotongwa neeni nyaya sezvo vanga vari president. But paakazobva pachigaro vane immunity iyo ichazova ichizoonekwa nematare ari kuzasi uko kuti vanokwanisa kutongwa here nenyaya dzavari kupomerwa vachitasa immunity iyoyo.
Tinoona kuti vaTrump vanogona kuenda kumatare epasi vakawana zvinobuda ikoko vobva vadzokera zvakare kuSupreme Court. Saka izvi zvinozorevei?
Handikati kuti vari kutsigira vaTrump pane zvavakaita, but ivo vari kuinterpreta yavari kuti like constitution yemuAmerica kunongo vachiti aiwa nangu vaTrump vachiita zvavakaita vanga vari president, and zvinotaura mutemo especially constitution ndezvokuti vane inonzi absolute immunity and hapana ivo sedare zvavanokwanisa kuita nekuti zvirimo mubumbiro romutemo. Vamwe vari kuzvionawo vari kuzviona sekuti zviri kupawo yatingati green light kune zvakaitwa nevaTrump. Iyezve vamwe vari kupokwana nejudgment yacho achiti majustices akapa like yatingati green light kune mamwe mapresidents ekumberi kuti vakwanise kuva vachipara mhosva nekuti mapresidents pasina zvinoitika kwavari. But zviri kutaura constitutional court ndezvekuti in terms of mutemo muAmerica munomo in terms of the constitution vaTrump vane absolute immunity pane zvavakapara vari president but uyezve vari kupawo futi rimwe side yekuti aiwa nangwe vasisiri president pane inonzi immunity but iyo haizi absolute iyoyo ndiyo inokwanisa kuvechi ongororwawo nematare ari kuzasuko vachiona kuti vaTrump vanokwanisa kuva vachitongwa here.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanga vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7 vari muTexas. Zimbabwe yabuda makwikwi ekosapa Cup mushure mekurohwa 2-0 neKenya kuSouth Africa nhasi. Kenya neComoros ndidzo dziri kuenderera mberi nemakwikwi aya. Zambia yabatana neZimbabwe kudzokera kumusha uye yakundwa 1-0 neComoros nhasi zvichireva kuti haina kana mutambo mumwe chete wayakunda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hey, pa Studio 7 makadi yapo haina ngwe ndine chikumbiro nenya nakumbira murudziro madhara ari kuZimbabwe ari kutonga nyika kuti hey, matikuvadzisa kuno zvino ndashanda ndiri kubva panapa ndashanda panapa ndavharwa mari yachona ndatobudisirwa nepfuti nepfuti ndotonzi haa hati kupi mari dzokerai kumusha kwenyu apa kumusha kwedu zvinhu zvakaoma ndanokumbirawo murudziro munhu angagwa nachiwenga kuti haa zvamuri kutiita izvi kaisenga hamungamboripfiri.
Masura sei paStudio 7 apo masura sei mose vashamarari veStudio 7 hai ndoda kungotaura pamusoro penhau yachamisa hai nimaonero angu ini chamisa hana chivimbo ende inini handichina chivimbo naye chekuti angava mutungamiriri wenyika haa ii munhu asina direction haana kwaanobva haana kwanoenda haazivi zvaanoita wangotofanana naye munangagwa vacho vose vangu tingoti vose vangofanana nekuti haa hatichatovoni direction yake chacho hatichadozivi kuti uri kuinda nepi kana kuti uri kubva nepi saka tainge takamira naye kubva kumashure kwose kusati tatozoona kuti haana haana kwaanobva haana kwanoenda saka bita tichingotosiyana nazvo tichingotambudziwa edu nezani yacho chingotambudziwa nekuti ariona kuti naiyevo haana makwaliti ekuti angava mutungamiriri wenyika ndinoita kudzwa fikiti ndiri paSouth Africa.
Masikati paStudio 7 pano vashamarari tinotende nebasa ramunotiitira. Ndinongoda kutaura kuti handizivi kuti vanhu vanombozofunda kana zvinenge zvadii zviya zvaa because chinhu chese chinoitika panyika panapa tinoziva kuti chinopera. Asi chinopera ichochi chinoti zvarora njira yakanaka mberi kwatinoenda kana chichatiitira njira yakashata mberi kwatinonga tichienda. Pamusoro pamunangagwa havazivi kuti zvese zvinoita zvinopera nezvaitwa ndiMugabe zvakaperawo hapana zvakamboitwa zvikasapera saka munhu anoda kuti zvipere zvakashata mashatira zvinenge zvakaita kuti hauzivi kuti mwana wako akada kutaura chakati onzi ngaaiswe mujere mwana wako akazwi chakati onzi ngaaiswe mujere kunonzi kuita ikoko asi ichiziva munhu kuti zvichapera zvinoita izvo saka kupera kwazvo zvinozova nemaconsequences akadini kupedzisira kwazvo izvozvo vanhu vachikuona uchifamba mustreet uchigara uri pamba pako nemhuri yako vanokuona semunhu wakadii uchiti mwana akataura zvazvaonesa mujere akatorwa otaura mwana unoiswa mujere saka vana vasasataura pamusha pavo pavakazvarwa votadza kutaura aizvamunangagwa zvinonge zvisina chikora mukati izvi.
PaStudio 7 makadii vashamarari wese makadii toda kungotaurawo panyaya yana Mike Chimombe vari muusungwa pamwe neumwe wacho anonzi Wikinochibayo aiwa haaiwa ingori catch and release iwo vari muusungwa wacho vari kutozviziva kuti tichabuda hedu kana nguva yakwana yekuti tibude hapana nyaya yakapera kare hakuna chinoitika wachazongoeri kana wabuda pasina news dzinoziviswa kana chinoitika inozongoti zizi nyaya yacho.
Izvo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7 sekuziva kwenyu isu hatina kwatakarerekera. Musakanganwa chirongwa cheve chidiki cheThe Connection na8pm nhasi apo tiri kutarisa kuparurwa kweurongwa hwekurwisana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka rakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rapera. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro wenhau zvakare. WFP inoti nzara yowedzera mumaguta nemadhorobha muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndimi wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemwe namutungamiri Nkomo.
Soko hizika tisenda baku.